chokwadi panguwa ino wama saraure wari mukati mehusungwa uye vari kumasvingo vari mukati memaoko emapurisa nhasi makuseni vadanwa nelaw and order yepaHarare Central Police Station vachinziva nemibvunzo yavanofanira kupindura tikavaperekedza ini ndanga ndiri muwo wavaperekedza kuenda kulaw and order tasvika kulaw and order tashamisika tonzwa kuti vamasaraure vatova musungwa saka panga pane mamwe mapurisa anga aripo abva kumasvingo anga akavamirira ndo zvekare mapurisa abva avatakura vakati vane mhosva yavakaita inoenderana nekuratidzira kwakaitwa kumasvingo nenhengo dzedu dzeamalgamated roads union of zimbabwe dzichiratidzira nenyaya yemuhoro saka vatakurwa vakaendeswa kumasvingo munguva ino vari mumaoko emapurisa akumasvingo
saka ivo vamasaraure vari kuti pamhosva yavari kupomerwa iyi
sezvatinogara tichitaura kuti bumbiro redu remutemo rinopa mvumo kuvashandi kana masangano anomirira vashandi kunge vachipinda mumigwagwa vachiratidzira nekunyunyuta panyaya yemashandiro yavo nyaya yemuhoro izvi zviri musection 59 yebumbiro remutemo remuzimbabwe saka vamasaraure havasi kubvumirana nemhosva yavari kupiwa isuwo sesangano rinomirira varayiridzi hatisi kubvumirana nemhosva iri kupiwa vamasaraure panguva yakadai nekuti vanga vachishandisa kodzero dzavo dziri mubumbiro remutemo saka havafanenge vachimbunyikidzwa kana kuti vachisungwa kusungwa kwavaitwa nekumbunyikidzwa kudotyora mutemo uri mubumbiro redu remunyika yezimbabwe
saka ivo vamasaraure vanotarisirwa kumira pamberi pedare riini
sekutaura kwataita nebweta ravo riri kuvamirira vari kuti mangwana ndopavachange vachipinda mudare rezimhosva